Izvi zvabuda pamusangano waita nemasangano aya mumasvingo nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vati nenyaya dzesarudzo dzave kusvika kushanda kwava kunetsa sezvo nhengo dzebato iri riri kutonga rezanupf dziri kuvarambidza kuendera mberi nezvironga zvavanenge vainazvo. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kuitika munzvimbo dzakaita seGutu, Bikita Zaka, Chivi neMwenezi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reMasvingo Women's Forum, amai Sungano Zarebwanashe, vanoti vakarambidzwa kuita musangano wemadzimai kwaChivi sondo rapfuura.
Hazvisisi nyore kuti tipinde tichiita maactivities edu kana kushanya chaiko uchibva kudhorobha, haugamuchirwi zvakanaka. Unenge uchitonzwa vavhodzidzisa vanhu kuti vasateerera uye vavhotere pasina kunaka. Evanti6 society hatidi kuiona kuno, inofurira vanhu, inosunudza vanhu. Zaka West pamwe chete nechiredzi noti ndoko takasangana nazvo zviri kutoitika.
Izvi zvatsinirwawo namuzare Joyce Mhungu vesangano recommunity development platform CDP, avo vakati vakamisa kuitwa musangano wavo uri pakati kwaGutu.
Tinoona kuti semasivil society organizations taakutadza kuita kuita mabasa edu takasununguka maGutu, nokuti kunyange uine matamba ekuti mapurisa akubvumidza ekuti itai musangano wenyu, tinoona kuti vemusangano wezanupf vari kuuya vachirambidza vanhu kuti vaite misangano iyoyo. Vanotodzinga vanhu kuti bvai, ende vanototaura kuti muGutu yose ezohoo hapana chinoitika chavasingazivi. Saka vanenge vachitoziva zvinenge zvichiitika, saka hapana maorganizations achiri kubvumidza kuoparesa vaguta.
Vemasangano aya vanoti vari kuita basa ravo vasingapindiri mune zvematongerwo enyika, vachiti chavo kudzidzisa vanhu kodzero dzavo chete. Satyara wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reCrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa vati nhengo dzavo dziri kurambidzwa kuita mabasa adzo nenyaya dzesarudzo dzave kusvika.
Tikunzwa mamembers edu kwakasiyana-siyana vachinyunyuta vachitipa maripoti ekuti vari kuona kuti kubva gore rakapera mukana wekuti vaite basa uri kuramba vachiita mudiki, asi gore rino zvanyanyisa zvatatarisana nekuenda kusarudzo dzenyika.
Asi mutauriri wezanupf mumasvingo vapepuka ichiuyo varamba mashoko aya vachiti manyepo, vachiti ivo bato ravo rinotoda kuti vemasangano aya vashande mumaruva vaunze budiriro.
Hatirambidzi macivic organizations kuti aite basa ravo kupi zvako kunyange kumaruwa. Nemhaka yei? Nokuti macivic society organizations anocomplimenta government effort. Saka nokuda kwaizvozvo hatinga donzo rehurumende kuti rizadziswe, rotozadziswa kuburikidzawo chii nemasangano akadii akazvimiririra.
Zvichakadaro, dare remagistrate kwaGutu rawana nhengo mbiri dzebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC dzisina mhosva yekurova vatsigiri vezanupf avo vavanoti ndivo vakavarova asi vakazopidigura nyaya vave kumapurisa. Mutongi wedare vamanhengozi Ndlovu varasa mhosva yanga ichipomerwa vanhamo Makumbe nemwana wavo Tinotenda, kuti pange pasina umbo hunoratidza kuti ndivo vakarova vatsigiri vezanupf. Gweta revaviri ava vamati Murere vati nyaya iyi yaraswa sezvo mutongi waona kuti manyepo akarukwa nevakanga vatanga mhirizhonga.
Nyaya iripo ndeyokuti ndo vakanga varohwa nevakomana ava, asi vakazopidigurirwa mhosva vachinzi ndo vakarova. Saka nezuro kwaiva nejudgment yavo, magistrate vaNdlovu vakatayo hapana kana mhosva yakaparwa nevana. Zvinoratidza kuti pane kunyepa kwaakuchiitwa pakati pekuumbi kwaikuumbiridza kwaitwa nyaya iyi, vanhu havana kupara mhosva iyi.
Vaviri ava vakasungwa mushure mekumhangarirwa kumapurisa nevatsigiri vezanupf avo vanopomerwa mhosva yekufamba vachirova vatsigiri veCCC vachivarambidza kupfeka nhumbi dzeruvara rweyero gore rapera muna Mbudzi kwamupandawana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.